Vari kukwidza pasarudzo yemutungamiriri wenyika vari makumi maviri nevatatu nhasi vatora mhiko yekuti ivo nemapato avo vachachengetedza runyararo pamberi pesarudzo. Vachitaura pakutora kwavaita mhiko iyi vanga vakamirira MDCT inotungamirirwa navanelson chamisa uye vari sachigaro webato iri vamorgan komichi vati hurumende inofanira kuona kuti masoja ose ari mumaruwa abviswa kuitira kuti maruwa ese muve nerunyararo uye veruzhinji vasagare vachitya. Vakomichi vatiwo vari muchiuto vanofanira kubuda pachena vachitaura kuti vacharemekedza anenge akunda musarudzo zvisinei nekuti akaenda kuhondo here kana kuti kwete.
Zvakare mauto anoshandisiwa kuramba maresults anenge aitwa election zvakaitika 2008 apo vashangirai vanga vahwina election yavo mauto akapindira akaramba. Tinoda kuti statements dzakaiswa nana general zvina vashe dzokuti hakuna munhu asina kuenda kuhondo achatonga nyika ino ibviswe statement iyo ite retracted. Takatomirira kuti general nenge Philip nenge Valerius Banda vataure kunyika ino kuti ahwina ahwina, hazvina basa kuti munhu anewo credential. Tinoda kuti vana venyika ino vatongwe nemunhu anobva kuvanhu.
Izvo zvatsinirwa nemutauriri weMDC yavawashman Ncube vakurawo nechihwai avo vati sarudzo dzose dzakapfuura dzaiitwa zvine mhirizhonga mukati zvaipa kuti sarudzo idzi dzisatambirike.
Runyararo rwuri kuitike munyika ndofunga zviripo pakuti hurumende yenyika ino ibise masoja ari kugara kumaruzevha, masoja ari muzeki, zvinge pave nekujeka kuti vari committed kana kuti vakazvipira kuti pave munyika muve nerunyararo. Saka munyika hamugoni kuita runyararo kana tine masoja kana kuti vanhu vasinganzwisiki vari kutenderera mumaruzevha vachivhundutsira vanhu. Tisivekureva kuti hakuna sarudzo dzakasununguka kana tine mauto nemapurisa kana neCIO vari kuvhundutsira vanhu.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly Valab Mo Maduku vati zvakakosha kuti mapato asangotaura chete kuti kusave nemhirizhonga. Vati vemapato ngavaremekedze zvavazvipira kuita.
Ndatoona kuti zvizhinji zvotanga zvichiunganira panapa zvinoitika nekuti vanhu vanenge vachiita kufungidzirana. Uyezve vatungamiriri vemaelection especially ZEC ngavaite zvese zvinofanira kuitwa kuti kufungidzirana kudi kupere. Chisese chinongoitwa ngavaiti vasangomhanya kuzvidefenda. Chakati voti zvakati, chakati zvoti zvakati, nekuti zvezvi taakuona zvakawanda zvaakuitika zvisingachaenderani nemutemo. Isi taimboti aiwa regedzai ZEC iite zvakanaka seNCA varegedzei musava, but izvezvi takazoona zvimwe zvinhu zviri pachena zvavaikanganisa like zviya zvokuti voters roll ngainge iripo before nomination ndobva vazvitadza. Ibve zvokuti vakanyora mupepa mavo kuti no tichazenge tichiti tichaisa mapicture pavoters roll vaakuti aiwa ndezvepolling station voters roll. But zviya zvokuti aiwa iye polling station kana ndeye national uchida kuzvisiyanisa, haa zvava zvinhu zvokuda kungongwarisa ngwarisa izvozvo. Vanofanira kuzviavoida kuitira kuti vanhu vapinde muelections zvakanaka.
Vanga vakamirira mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaObert Mpofu avo vanove munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF uye vari gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vati sebato riri kutonga pamwe nehurumende vachaita zvose zvinodiwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena. Imwe nhengo yeZANU PF vachafadzwa mugwadi vati kuita sarudzo murunyararo kwakakoshera kusimbaradza chimiro chenyika.
Chokutanga nyika yose kana pasi rose ringava nokuda kuziva kuti muno munyika yeZimbabwe runyararo chinhu chinochengetedzwa nokudziwa zvikuru namapato ose uye noutungamiriri hwenyika inoyi. Saka nokudaro sarudzo dzino dzakafanira kuva norunyararo nekuti maziso epasi rose akatarisana nenyika yeZimbabwe. Tichaindepi uye takanangepi mushure mezvakaitika muna November wegore rapera mwaka wambudzi apo vana vose vakasumuka pamwe chete namapato akasiyana siyana kuti aiwa ngatibvisei hwe rino mudonzo runovava mugabe vanga vasingachaiti munyika ino. So maziso ose akatarisana nenyika yedu kuti nyika yedu iri kuendepi. Saka ZANU PF kuti unyararo rwakakosha nokuti kana tichiti nyika yedu yaanyika yejekerere yaanyika yekuti vamabhizimusi ngavauye vaite mabasa avo zvakanaka, zvose izvozvo zvinokwanisa kungoitwa munyika ine runyararo isina mhirizhonga isina kukakavadzana isina kutukana asi inoisa donzo renyika mberi rinova simudziro yemaruwa, simudziro yemagariro evanhu, simudziro yenyika yose yatino development muchiuno.
Mutungamiri webato United Democracy Movement, amai Violet Mariacha, vatika zhinji vanhukadzi ndivo vanonyanyorwadziswa pose panoitwa mhirizhonga, vachiti zvakakoshera madzimai kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga.
Tiri kutarisira runyararo kazhinji sisi vana mai Bible rinoti we are weaker vessels. Hatifariri zvemanoizi, tiri vanhu yelove. Ndo zvedu bazi zvatinyanyogona nekuita vana. Mwana wacho ona kuti mwana ari kufara here. Saka izvo zviri kutaurwa nyedzi peace, every woman anozvifarira izvozvo.
Sachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, amai Priscilla Chigumba, vakurudzira mapato ezvimatongerwo enyika kuti vaedze kugadzirisana murunyararo kana paita gakava panguva dzekutsvaga rutsigiro, vashandisa komiti yekomisheni yavo yemultiparty liaison committee, iyo yavati ichaumbwa nekomisheni yavo munguva pfupi iri kutevera. VaFrancis Danha vebato rehashtag 1980 Freedom Movement chinhu chedu vadzingwa pachiitiko ichi nemapurisa mushure mekunge vatukirira mai Chigumba, vachiti havafaniri kutaura sezvo vachiti vanofanira kusiya basa, vachivapomera mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka pamberi pesarudzo. Vadanha vakatadzisa kuumbwa kwemultiparty liaison committee svondo rapera nezvikonzero zvimwe chetezvo. Kutorwa kwaitwa mhiko yekuchengetedza runyararo kwaitwa nevemapato ezvimatongerwo enyika kwanga kwakarongwa nekomishen inoona nezverunyararo nekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.